Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 4 2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinovimba kuti pachatanga temu inouya yatinenge takutambira mari inokwana kuti tiende kumabasa. Asi hurumende ikaramba isina hanya, zvinoreva kuti tisatadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti tisina zvifambiso, tinenge tisina chekudya, tinenge tisingakwanisi kuzvirapisa, tinenge tichitorarama upenyu hunosiririsa kwazvo.
Rimwe sangano rinomiririra varayiridzi rinoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo, nhengo dzaro dzinogona kuramba dzakaramwa mabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya.
Danho rakakosha zvikuru nokuti kana mari yava kutenderera inofanira kunge tichiiziva kuti mari yakamira sei, kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya weutoni vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo, uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo, utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu.
Nhasi bhanga guru renyika riri kubudisa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaunganidza mazita evarayiridzi vazhinji vesangano ravo rainoda kudzinga basa pamusoro pekuramwa mabasa. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvevarayiridzi, nhengo dzesangano ravo dzinogona kuva dzichiri pakuramwa mabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya.
Takwanisa 20 days kubva musi watakaramwa mabasa musi wa14 October, asi hurumende haina chairi kunyatsoita chinoratidza kuti varida kugadzirisa zvichemo zvedu. Chavari kutoita chizhinji kutoshungurudza maticha akaramwa ari kusiri kuenda kumabasa nenyaya yekushayiwa mari nenyaya yekutambura. Vazhinji vari kutofonerwa vachinzi vanyore magwaro ekutsanangura kuti vanga varipi vasiri pabasa. Vamwe vari kutosizirwa masalari, vamwe vari kusangana nekushungurudza kwakasiyana-siyana. Midlands takaona vakanyora zelisti revanhu vanoima membasi yeHatuzi vese vari kunzi vandaunzi vamiswe mabasa nenyaya yekuti vari kuti hurumende tiwedzerevo mari. Saka tiri kuona kuti hurumende yedu haina hanya newofe yedu, uyezve haina hanya nepublic service, haina hanya nekuti vanhu vadzidza here, vanhu varapwa here, haina hanya nekuti vanhu vadya here vari vashandi vavo. Saka isu tiri kuti tichazenge tichibatsirana zvedu nevana vedu asi tisiri muzvikoro muzvinoranwa nehurumende. Tichange tichingozobatsirana nevana vezvikoro tiri kunze kwezvikoro zvinove zvikoro zvehurumende.
Imimi sevarayiridzi, sevabereki, hazvisi kukunetsa here kuti vana vechikoro vaenda nguva yakareba kudai vasingaende muzvikoro?
Isu kuramga mabasa kwatiri kuita kuratidzawo kuti hurumende pamwe ingatinzwewo tikwanise kurarama, asi tiri kushanda nevanhu vane mwoyo yakaomarara sedombo vasina basa nehofe yedu. Zviri kuratidza kuti upenyu hwevanhu vese the general public hwaapa rumhanzombe kana vachinge vachitungamirirwa nevanhu vasina rudo navo.
Pane zvamakaronga here pamusoro pezvichaitika temu rinouya sezvo zvikoro zvava padyo nokuvharwa kwegore rino?
Tirikutonyanyoronga kuti zvikoro pazvinovhurwa temu rinouya tinenge tapedza kurwisana nehurumende yatipa mari inokwana kuti tidzokere kumabasa tichishanda vana vedu vasaramba vachirasikirwa nenguva. Saka kuvharwa kwezvikoro kuri tatotipa nguva yekuti tichinyanyopa puresha hurumende kuti datikiwane kugadzirisana nyaya dzedu. Puresha iyi ichauya nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira mastreet protest nezvimwe.
Pane hurukuro dziri kuitwa here muchinyararire uye kumira kwenyu kutarisana kwenyu ne Apex Council kwati kwachinja here takatarisa kutambudzika kwamuri kuita mese
tukunzwa ve Apex Council vari kuti muswe chitatu vanenge vachiratidzira kusatambira mariko yakakwana kuri kutwa nevashandi rinovezuva ratichajoina nekuti mukatarisira isu tinoseramizwa kuprotesta asi Apex Council kana ichibvumizwa zvinoreva kuti ndo mukana watichangotorawo sevashandi kuti tibatane pamwe chete tipinde mumastreets tichiratidza kunyunyuta kwedu. Saka muzwe chitatu uri kutera tichangokurudzira mamembers edu nevarayiridzi vese nevamwe vashandi vose vari kunyunyuta nenyaya yemihoro yavo kuti tipinde mudemonstration iro rega rinenge rabvumidzwa nemapurisa nekuti tinoziva Apex Council sezvo ichiwirirana nehurumende ichapiwa mukana wekuratidzira watofanira kunge tichitambira nemaoko maviri.
Saka zvinogona kuti nyangwe temu inovuya munogona kusaenda kumabasa zvekare here?
Tinovimba kuti pachatanga temu inouya tinenge taakutambira mari inokwana kuti tiende kumabasa asi hurumende ikaramba isina hanya zvinoreva kuti tichatadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti tisina zvifambiso tinenge tisina chekudya tinenge tisingakwanisi kuzvirapisa tinenge tichitorarama upenyu hunosiririsa kwazvo zvekuti hatitokodzeri kunge tichimira kumberi kwevana tichiri nechishuwo chakasimba chekuti panosvikawo temu rinouya nyaya dzedu dzinenge dzagadziriswa kuitira kuti vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza.
Mutungamiriri Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kutanga nhasi banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kubudisa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Mukuru webanga iri vaJohn Mangudla vakazivisa kuti mari yepepa inoita madhora mashanu pamwe chete nemufananidzo yemari yesimbi inoita madhora maviri ichange ichitanga kushambadzwa munyika yose kuti veruzhinji vave neruzivo mamiriro akaita mari itsva idzi kuti vasazoita dambudziko kana dzichinge dzava mumabhanga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti nguva yapiwa vanhu kuti vadzidze nezvemari itsva iyi iduku zvikuru sezvo vasiri vanhu vese vachazokwanisa kuwana mifananidzo yemari itsva iyi.
Ichokwadi kuti nguva ipfupi takatarisa kuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana zvinhu zvinenge zvichibuda nemumapepa nawo. Saka tinoimba kuti dzimwe nguva vachashandisawo dzine tsenyoro kuitira kuti mashoko anga achisvika kune vanhu vese. Asi takatarisawo kuti mari yacho inotarisirwa kuti mukupera kwevhiki ino inenge yatobuda inguva shoma. Saka panokwanisa kuitika apo neapo kuti vamwe vanhu havazokwanisi kunge vachiziva kuti mari dzakaita sei. Pamwe kurudziro yatinenge tava nayo ndeyekuti dai vanga vakwanisa kuenda kumabhanga kana kuti kungava kuzvitoro vokwanisa kuita kuti ruzivo rutekeshere nekune vanhu vanenge vasiri mumaguta.
Asi zvakakosha zvakadii izvo zvekuburitsa avari kuti maspecimen iyaya kuti vanhu vanga vachiona mari idzi?
Danho rakakosha zvikuru nokuti kana mari yava kutenderera inofanira kunge tichiziva kuti mari yakamira sei kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya weutsotsi vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo. Uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu.
Tiri kuonawo ivo mukuru webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachiti ivo kuwiswa kwemari diki idzi dzinoita $5 ne$2 kucharerutsa dambudziko remari munyika. Munoona zvichibudirira here zvavari kutaura izvo?
Zvinokwanisa kuitika kwemazuva maviri matatu ekutanga kana kuti kwemamwedzi miviri mitatu ekutanga dambudziko riripo chairiyara nderekuti keshi iri kupinda mubhanga iri kuti ikazobuda haichatsukira kubhanga. Saka ndinovimba kuti vamangudya nevanhu vavo vemonetary policy committee vaidai vakashanda vachitora matanho ekuti mari iyoyo inenge yabuda mandingati mubanking system kana kuti mufomal system yekutenderedza nayo mari inge ichikwanisa kudzoka. Iko zvino ukatenderera ukaenda mune dzimwe nzvimbo unoona kuti keshi inenge irimo asi kubhanga kunenge kusina. Saka zvinokwanisa kurerutsa matambudziko ari kusanganikwa navanhu pare zvino nekuti mari yachona vanenge vachiiwana asi kuti vazoramba vachiiwana ndopane dambudziko nekuti kana yapinda mubhengi vanhu vakaiburitsa havasi kuidzosera mubhengi. Saka ndopanodiwa matanho okuti mari dzingadzokera sei kubhengi kuti vanhu vanofanira kuvimba nehurumende uye nekuvimba namabhengi zvinoti vanofanira kuumbiridza yatingati confidence. Asiwo kuteerawo kuda kuona kuti kune vamwe zvitoro nevamwe vanhu vanozivikanwa kuti vanenge vachiwana keshi yakawanda kuti ivo vari kudzora here mari kuti vamwe vazokwanisa kushandisawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaMasimba Kuchera vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chipatara chepari renyatwa Group of Hospitals chiri kutarisirwa chirunguva kuti chiburitse gwaro reongororo yekupedzisira rekuti chii chakapa kuti mumwe mudzimai Sharon Munyono ashaye pamwe chete nomwana wake. Chipatara ichi chiri kushorwa nemhuri yemufi uye vanorwira kodzero dzevanhu. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti madzimai mazana matanhatu ane gumi nemana pamadzimai zviuruzana vanenge vakazvitakura vanofa pagore vachiedza kusununguka. Uwandu uhu hwakawandisa zvikuru pachitariswa dzimwe nyika dzepasi rino. Asi dzimwe nguva mafiro emadzimai achisununguka anonzi nenyanzvi dzezveutano anokwanisa kudzivirirwa. Semuenzaniso, mafiro akaita Sharon Munyono achiedza kusununguka kuchipatara cheparinyatwa asi yavakawanda munyika vakasuruwara zvakanyanya. Mudzimai uyu akashaya musi wa30 nyamavhuvhu uye akaonekwa aine mwana pakati pemakumbo ake mushure mekurasikirwa neropa rakawanda. Pane kunakurirana nyoka mhenyo nemafiro ake. Mukoma wamuchakabvu muzvare Plaxedes Munyono vanoti vakaudzwa nevamwe vaiva muchipatara ichi kuti vana mukoti havana kuda kubatsira munin'ina wavo kusvikira adonhera pasi ndokubva ashaya asati asununguka.
Kuma vakafona kuma 99 vachiti Sharon ashaya, ndipo takavabvunza kuti ko agosvaya sei nokuti takasiya panapa ari pa 4 cm achinzi zvese zvazviri okay. BP according nema reports ava vaitaura ainzi anga zvese zvazviri normal, zvazviri kucontroleka according to them. Saka zvinoreva kuti kubva na 5 idzodzo akazoramba achirwadziwa kusvika kuma 10. Ndo zvaitaurwa nezvimwe zvikotsa zvazviri mumuwadzi kuti akanga achirwadziwa, but hapana munhu aima atenda kubva kuma 10 achichema, hanzi akachema zvisingaite kusvika kuma 2. Ava ndoparoti ndopakazodzikiswa kubva kudenga kwaanga ari kufirst floor kudzika pasi kuenda kulabor ward. Saka kubva zvaakaenda kulabor ward kusvika mulabor ward hapana manesis akamaatenda kusvika afa. Muchozonzwa uko vakazoitawo postmortem report yavo yaitaura kuti akararapcha uterus akaita internal bleeding ye3 liters dzeblood. Saka ndozvakaitika panapa. Saka zvinoreva kuti Sharon hanzi akakolapsa mukati imomo akadonha pabhenji kusvika ashaya.
Muzvare Munyono vanoti chishuwo chavo ndechokuti hurumende iongorore zvakasimba vashandi vayo nokuti ndivo vakusvibisa zita rebazi rezveutano. Murume wamuchakabvu Sharon vataurai Matsive vanoti rufu rwemudzimai wavo rwakavabaya panyama nhete.
I was shocked kumuona ari pregnant zvaari achinzi afa. Zviri nani da afa ndinaye mumba so zvandaiita ndinaye everyday. Anogofa muchipatara akaita so. First metrona watakamita takamubvunza kuti chichaitika akatadza kuanswer even a question. Aita handisi kuziva. Waminjusirei uchiziva kuti hapana nzvimbo yake muchipatara macho waminjusirei? Then akatadza kuanswer that question.
VaMatsive vanoti mudzimai wavo akafa nemhosva yekuti chibereko chake chakabvaruka chikarasa ropa rakawandisa. Asi muongororo yekutanga yakaitwa nebazi rezveutano, mumwe mukuru pachipatara ichi munyaya dzezveutano wemadzimai Dr. Tafadzwa Nemachena vakaudza vatori venhau kuti vashandi vainge voremerwa nebasa. Vanoti Sharon Munyono aive mudzimai wegumi nenomwe muwadhi inofanira kunge iine vanhu gumi chete. VaMaximilian Dzowa ndivo vakaita ongororo yekutanga iyi. Vanoti nekuda kwekuti vana mukoti vaive vashoma, vana chiremba vaviri vakauya kuzobatsira vana nyamukuta. Vanoti zviri pachena kuti zvipatara zvinoda kuwedzerwa uye kuve nevashandi vakati wandei. Ndakamirira Studio 7 kumbuya nehanda Maternity Home paParinyatwa Hospital. Ndini Kiri Mudzamiri.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi.
Mudaily News mune nyaya yokuti vamwe mubatore MDC varikuedza kubisa vaimbove munyori we MDC va Douglas Monzora pachigaro. Mudaily News mekare America inotsigira mumiriri wayo kuZimbabwe pamashoko akataura pamusoro pezvirango nezvamamiriro akaita nyaya dzezvoupfumi muZimbabwe. Bulawayo 24 News inoti mukuru wevechidiki muZanu PF vaLouis Matutu vari kupomera mutevedzeri wegurukota rezveindustry vaRaj Modi mhosva yokubhadharisa vanhu mari yekunze mumabhizinisi avo. NewZimbabwe.com mune nyaya inoti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu muZimbabwe akatarisana nenzara isati yamboonekwa mumakore makumi mana apfuura. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Ini ndinoitwa Talent Wirus. Ndinoda kutaurawo pamaererano nemusangano wanga uchiitwa Victoria Falls wavari kuti ivo vabuda nechisungo chekuwedzera mapurisa nemasoja mari nevanodzivirira nyika kuitira kuti varambe vachirambidza vanoda kuratidzira asi vasingakwanisi kupa madhokuta maticha vanopawo vanorwara upenyu nevanopawo vana vechikoro dzidziso yakanaka kuitira kuti vagadzire upenyu hwavo asi kuda kupa mapurisa nemasoja mari kuti varambe vachirova vanhu vanoda kuratidzira ndo zvandinoona zvangu apa.
Makadi zvenyu muri yeZimbabwe chikamwe nemi vashamari veStudio 7 vana mukoma Jonga, vana Blessing Zulu, tanoka Wande, vana Rechoto, vana Chris Gande, ndinoti muri sei. Ndoda kutaurawo zvangu nepamusana pemari iri kuda kuburitswa iyi inonzi yanzi ichapungura matambudziko ekushomeka kwemari munyika. Izvi zvinhu zvinoshupa nekuti nyangwe pakanyabuda iyo bhondi vaingotaurawo saizvozvo kuti tinoda kubatsira chenji kuti iwanike munyika, asi kusvika pari nhasi tichikungoona kuti zvinhu zvacho zvakatoita wese ende ichazopedzisira yatotilidha futi kuinflation sezvayakamboita makore apfuura ekuti pakanga pangobudiswa mari iri mazifiga amwe asingatauriki. Ndozvandiri kuti ndopachasvika izvi. Saka dai vaitomborega votomborwisana nekuona kuti tingakunda sei matambudziko atiri kusangana nawo vozoona kuita zvavo zvekubudisa mari asi zvinhu zvagadzikana munyika. Ndinoona sekuti ndo inova iri solution kwayo kwete zvekungobudisa makarensi asi zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika hapana chinhu chinobuda zvinongoramba zvakadaro. Ndini Clayton Semwayo, Mozambique.
Mari Studio 7 na mkoma Wande nana ajikumbirawo mutore wakomana mutoro kana audio dzangu ndiri kuti vanhu wei onai kwauya mazuku wazvichipi kugara kwakanaka kwenyika izvo zvemazimba zvauya izvo nekuti ngavagadziridzewo kusarwa vanhu nekuti tigone kusungunukawo kufamba tisingachimwasoja namapurisa vedu wei madhokuta edu apuwe mariwo dzekuti atirapirewo tine hama dziri kumusha tiri kuno zvedowo kunatare kunewcastle please ndini Mr Tulani pakaipa hama dzangu.
Mamukasei vateereri veStudio 7 da kubvunzawo pamusoro pemari mari iri kunzi yakabuda iyi saka yanga yagara iripo iya mabhondi aya anongoitwa sei. Vamwe vane mari dzavo dzavanga vakangochengeta mukati medzimba saka zvinova zvoreva kuti dzinongodzewo flood here dziri mumaoko mavo. Apo hapana kujeka kana kuriko kuti vaita zvekuita maitiro akaita seiwawo ekuti mari dzinongokaruka dzango flood asingawisisiki. Hapana kujeka zvakanaka dai vanga vapa vanhu mazuva ekuti vashandise kana kuti vaise mari dzayo kumabhengi then vosara vasina mari mumaoko zvakamboitika paya pamavo vane mari dzebiera cheki dzaidziya vanhu vakasara vane mari yakawanda mumavoko especially kumaruzevha uku vanhu vanozosvidzwa information mari yaisingachaiti sazvoda kuti vafambise information zvakanaka
ichechi yeziyoni yakakonona zvone zvanopf arundirwadzisa mutendo hazvisi zvinhu zvingatarisirwa akapiwa munangagwa namwari paipavamboti mugabe mugabe kugabe kozvinova kuti munangagwa munangagwa kuya namwari vari kutishungurudza kunoko ndiri kunoko kunangirini takutozoita dziri puti manje munyika imomo todzidiploya hatichada zvemafanisi ivava nezanopf vari kutotishungurudza mutodi asataura futi zvina basa
ndaitwa Joero kwaramba ndiri kuno kupretoria ndiri kurwadziwa nomashoko ari kutaurwa nabhishopi Mutevi kana vari kubetsera kuuraya vanhu munyika vasataure mashoko avari kutaura yokumhuri yezimbabwe kuti vakapuwa mutungamiriri anotungamirira nyika iyi tichifanidzara mhuri yedu ichitambudzika kana atadza kupanidza shoko ramwari ngaasiyane naizvozvo
mwari mamukaseiko mose mangwanana nezuva ranhasi remuvhuro anotora ndimufundisi mumwoyo ndinotora kumusana pekupisa kunoita zuva zuva rapisa zuva rapisa pasi rose kupisa kwezuva kwakushungurudza zuva rapisa zvikuru asi nharipo ndeye kuti vana vamwari haichazi nguva yekuti tarise mamiriro ekunze kana titi iclimate change dambudziko aiwa shoko ramwari rinotidudzira kuna zvakazarurwa chapter 16 pavhesi 8 inotaura ichiti mutumwa wechina akauya nendiro yake akadurura musoro pezuva zuva rakapiwa simba rakapisa zvikuru rikapisa vanhu asi vanhu vakamhura zita rajehovha hapana umwe akadzokera kuna mwari kuti vakumbire kuti mwari avabatsiri saka kuti kupisa kunoita zuva nawa matambudziko akududzira pamutumwa wekutanga ane ndiro yamaronda amatambudziko izvozvo zvakasiyana siyana unonzi wakapuwa simba kuti adurure matambudziko panyika saka vana vamwari inguva yekuti tidzoke pana jehovha mwari tinyengetere tikumbire
makadinyo vane studio 7 isu tirina zasi munyika zvinhu zvaoma vaenda vamira zvakanaka chinotirwadza vanhu vestudio sekuti pamunoenda zvowa energy mutodi unotaura zvinorwadza energy mutodi unotaura zvinorwadza energy mutodi naniki mangwana uchiri manzuzva hamufani kuenda zvo vanhu vanotaura zvinorwadza mani ava vanhu ava vanhu ava vanorwadza iye nyika ichienda kumawere sezvavanotaura zvacho zvinorwadza saka dai mwari vapindura munyika yedu yezimbabwe muti dai mwari maramba makati vanhu vestudio sezvo muchitiudza chokwadi asi pana mutodi namangwana musavaenda zvo vanhu
makadini kuvahwande makadini mose vashamarari vestudio 7 navateereri vose kwese kwese kwamuri tinotenda kwazvo nenyuzi dzenu dzamunotipai nhau dzechokwadi hato addicted nadzo hatichakwanisi kugara tisinganzwi nyaya yestudio 7 nekuti ndiko kune nhau dzechokwadi advhaisi yandaa kutopa zvangu vachamisa ndeyekuti ngataka tinovatsigira kwazvo pazvinhu zvose zvavanoita asi manje apa dai vachitongosiya zvavo munangagwa uyo achitongopedzisa kuuraya nyika nekuti nyange nyika ikapiwa maoko avo pari zvino kuti vaimutse patoo nenyaya
manzwa mashoko evateereri vestudio 7 vari kwakasiyana siyana vachiti papfungwa dzavo mashoko ndeavo asina chokuita nestudio 7 chiri kukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika umwe mushamarari wekudr congo ane mukurumbira uye aibatsira zvikuru mukurwiswa kwechirwere cheebola papi mumbere muhamba akabayiwa nebanga akafa mukadzi wake akakuvadzwa zvakaipisisa muguta relwemba chikonzero chekuuraya mushamarari uyu hachisati chazivikanwa sangano reUnited Nations nemamwe masangano akazvimiririra vari kupamidzira rubatsiro rwavari kupa mudunhu reHorn of Africa zvichitevera mafashanu emvura ari kunetsa munyika dzeSomalia,
Kenya, South Sudan ne Ethiopia. Mazana maviri ne makumi maviri ezviuru zvevanhu vanonzi avasisina pekugara. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gweta Mark Zaid, avo vanomiririra mumwe murume akabudisa nyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakaedza kuti mutungamiriri weUkraine aongororeva Joe Biden nemwana wavo kuti America igopa rubatsiro rwezvombo kunyika iyi. Vanoti murume uyu ane zita risati razivikanwa abvuma kuti apindure mibvunzo yakanyorwa pasi nenhengo dzeRepublican Party muparamende. Vatsigiri vavaTrump vanoda kuti zita remunhu uyu ribudiswe pachena uye kuti aende muparamende kunobvunzurudzwa nevatsigiri vavaTrump, izvo zviri kurambiwa navaZaid pamwe chete neveDemocratic Party vari kuongorora nyaya yavaTrump. Vanhu vanotaura zvakaipa zvinoitwa nevakuru muhurumende vanochengetedzwa nemutemo, asi vaTrump vanoda kuti munhu uyu azivikanwe, izvo zvinonzi zvinopunza mutemo. VaTrump vari kutiwo Ukraine kwete Russia ndiyo yakapindira musarudzo dzemutungamiriri wenyika dzemuna 2016.
Bona, you know I love you, right? I give you my all, babe. You're all that I need. First time I saw your face, Jimmy Choo's baby, saw your taste.
It was swaying, ma.
Put my hands on your waist, ask Shirley, girl, are those fakes?
I was playing, ma.
What's your number, so I call your place, trying to make you dish all your mates.
What you saying, ma?
Cause a chick with all your grace shouldn't give love to all those fakes
that you be dating, ma.
Babe, good daddy said it's hot. When it's in the sky, you go to the bat. Came through old school, jingin' white. But I beg you, look at me with that. Baba ndakuunzira madora, kuti nditore your daughter. Mama ndakuunzira morora, welcome your new daughter.
Zawada iwe, I'll give you my all. Zawada iwe, I'll give you my all. Zawada iwe, I'll give you my all.
Kuona vanhu vanodanana zvawakaramba zvekunyengo nematsvaga aya eyetirwe magitare vanokwango waya panyaya yekupana ruda humboshaya kana remember paya paya ndichiri jaya paya 3 hours per phone singashaya nyaya munhu wese aizviona kuti chakataya kusiya vaya vanga vaneshanje vakabata shaya. Baby girl, I hope you see you will always get the most from me. Come and share a toast with me. Wish you just an open seat. It will be dope, you see.
Zawada iwe, I'll give you my all. Zawada iwe, I'll give you my all. Zawada iwe, I'll give you my all. Zawada iwe.
Titan Zawada. Se zvongovedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo, nhengo dzaro dzinogona kuramba dzakarama mabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya. Nhasi bhanga guru renyika riri kubudisa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isikati.